Joere, chitsauko chokutanga. Shoko raJehovha rakasvika kuna Joere mwanakomana waPetueri. Inzwai izvi, imi vakuru, teererai imi mose vagere munyika. Ko, zvakadai zvakamboitika here pamazuva enyu kana pamazuva amadzitateguru enyu? Zvinhu izvi zviudzei vana venyu, uye vana venyu ngavaudzewo vana vavo, uye vana vavowo vaudze chizvarwa chinotevera. Zvakasiyiwa nefararira remhashu, zvakadyiwa nemhashu dzemagutaguta, zvakasiyiwa nemhashu dzemagutaguta, zvakadyiwa negwatagwata, zvakasiyiwa negwatagwata, zvakadyiwa nedzimwewo mhashu. Mukai imi zvidhakwa, chemai, ungudzai imi vanwi vewaini, ungudzai nokuda kwewaini itsva, nokuti yabvutwa pamiromo yenyu. Rudzi rwakapinda kuti ruzorwisa nyika yangu rune simba uye haruverengeki, rune meno eshumba nameno makuru eshumbakadzi. Rwakaparadza mizambiringa yangu yose, rukaparadza mionde yangu yose, rwakasvuura makwati ose emiti rukaarasira kure ndokusiya mapazi awo achena kuti mbee. Chemai semhandara yakapfeka masaga inochema murume wouduku hwayo. Zvipiriso zvezviyo nezvipiriso zvokunwa hazvichawanikwi muimba yaJehovha. Vaprista vari kuungudza, vaya vanoshumira pamberi paJehovha. Minda yaparadzwa, pasi paoma, zviyo zvaparadzwa, waini itsva yapera, mafuta hakuchina. Pererwai nezano imi varimi, ungudzai imi varimi vemizambiringa, chemerai gorosi nebhari, nokuti mukohwo weminda waparadzwa, muzambiringa waoma uye muonde wasvava. Mutamba muchindwi womuti womuapuro, miti yose yesango yaoma, zvirokwazvo mufaro wavanhu wapera. Pfekai masaga mucheme imi vaprista, ungudzai imi munoshanda paaritari, uyai muvate usiku hwose makapfeka masaga imi munoshumira pamberi paMwari wangu, nokuti zvipiriso zvezviyo nezvokunwa zvadziviswa muimba yaMwari wenyu. Tsaurai nguva yokutsanya kutsvene, danai vanhu kuungano tsvene, kokai vakuru navose vanogara munyika kuimba yaJehovha Mwari wedu, mugodana kuna Jehovha. Rinotyisa sei zuva iro, nokuti zuva raJehovha rava pedyo, richauya sokuparadza kunobva kuna Wamasimba Ose. Ko, zvokudya hazvina kubviswa here pamberi pedu chaipo, mufaro nokufarisisa kubva mumba maMwari wedu? Mbeu dzinopetana dzisati dzamera pasi pevhu, matura aparara, tsapi dzaputswa nokuti hapachina zviyo. Mombe dzinogomera sei, matanga emombe odzungaira nokuda kwokushayiwa mafuro, kunyange mapoka amakwai ari kutambudzika. Haiwa Jehovha, ndinodana kwamuri, nokuti moto wapisa mafuro uye mirazvo yemoto yapisa miti yose musango. Kunyange mhuka dzisango dzinochema kwamuri, nokuti hova dzisango dzapwa uye moto waparadza mafuro ose.
Joere, chitsauko chechipiri. Ridzai hwamanda muZioni, ridzai hwamanda yokuyambira vanhu muri pagomo rangu dzvene. Vanhu vose vagere munyika ngavadedere, nokuti zuva raJehovha riri kuuya rava pedyo, zuva rerima nokusuwa, zuva ramakore nokusviba, samambakwedza anoonekwa pamusoro pamakomo. Hondo huru ine simba guru iri kuuya. Zvakadai hazvina kumbovapo munguva yakare, uye hazvichazoonekwizve munguva ichatevera. Moto unoparadza pamberi padzo, marimi omoto ari kupisa shure kwadzo. Pamberi padzo nyika yakafanana nebindu reEdheni, shure kwadzo kwangova gwenga risina basa, hapana chinopunyuka. Pakuonekwa kwadzo dzakaita samabhiza, dzinomhanya samabhiza ehondo, nokutinhira sokwengoro, dzinokwakuka pamusoro pamakomo dzichidya mashanga semoto unopisa. Uswa hwakaoma sehondo ine simba yabuda kundorwa. Pakungodziona chete, ndudzi dzose dzinotya, vose vanocheneruka kumeso. Dzinorwisa samauto, dzinokwira madziro savarwi, dzinofamba dzakateverana dzisingatsauki padzakananga napo. Hadzingakwikwidzani pakufamba, imwe neimwe inofamba yakananga mberi. Dzinopwanya nzvimbo dzakadzivirirwa sei, pasina chinodzikanganisa pakurongana kwadzo. Dzinobhururuka dzakananga muguta, dzinomhanya pamusoro porusvingo, dzinokwira dzichipinda mudzimba, dzinopinda napamawindo sembavha. Pamberi padzo pasi panozunguzika, denda rinodedera, zuva nomwedzi zvinosviba, uye nyeredzi dzinodzima. Jehovha anoomba ari pamberi pehondo yake, mauto ake haaverengeki, uye vane simba ndivo vanoteerera kurayira kwake. Zuva raJehovha iguru, rinotyisa kwazvo, ndiani angamira musi waro?
Jehovha anoti, tendeukirai kwandiri nemwoyo yenyu yose, muchitsanya, muchichema uye muchiungudza. Bvarurai mwoyo yenyu, kwete nguo dzenyu. Dzokerai kuna Jehovha Mwari wenyu, iye ane nyasha uye ane rudo rukuru, anozvidzora pakutumira vanhu njodzi. Ndiani anoziva, anogona kupinduka agonzwa tsitsi uye agokusiyirai mukomborero wezvipiriso zvezviyo nezvipiriso zvokunwa zvinoitirwa Jehovha Mwari wenyu? Ridzai hwamanda muZioni, sarudzai zuva rokutsanya kutsvene, danai vanhu kuungano tsvene, unganidzai vanhu munatse ungano iyi, unganidzai pamwe chete vakuru, unganidzai vana kunyange navachiri kuyamwa. Vachangowanana, murume ngaabude muimba nomwenga muimba yake. Vaprista vanoshumira pamberi paJehovha ngavacheme vari pakati pebiravira retemberi nearitari. Ngavati, musaparadza vanhu venyu, imi Jehovha. Musaita kuti nhaka yenyu ive chinhu chinosekwa, chirevo pakati pendudzi. Vachataurirei pakati pamarudzi vachiti, Mwari wavo aripiko? Ipapo Jehovha achava negodo pamusoro penyika yake uye achanzwira vanhu vake tsitsi. Jehovha achavapindura achiti, ndava kukutumirai zviyo, waini itsva namafuta zvakawanda zvokuti muchaguta kwazvo. Handichazokuitai zvakare chiseko chendudzi. Ndichadzingira kure nemi hondo yokumusoro, ndichaidzingira kunyika yakaoma isina chibereko. Dziya dziri mberi dzichawira mugungwa rokumabvazuva, uye dziya dziri shure dzichawira mugungwa rokumadokero. Uye kunhuhwa kwadzo kuchakwira, kunhuhwa kwadzo kukuru kuchakwira. Zvirokwazvo akaita zvinhu zvikuru. Usatya, iwe nyika, fara kwazvo, upembere, nokuti Jehovha aita zvinhu zvikuru. Musatya, imi mhuka dzesango, nokuti mafuro ava kusvibira, miti yava kubereka michero yayo, mionde nemizambiringa zvichabereka kwazvo. Farai imi vanhu veZioni, farai muna Jehovha wenyu, nokuti akakupai mvura yokupedzisira mukururama. Anokupai mvura yakawanda yokupedzisira neebumharutsva sakare. Mapuriro enyu achazara nezviyo, uye zvisviniro zvenyu zvichazara newaini itsva namafuta. Ndichakuripirai makore ose amakadyirwa nemhashu, mhashu dzemagutaguta nemhashu dzegwatakwata nedzimwe mhashu uye nefararira remhashu. Muchava nezvokudya zvakawanda kusvikira maguta. Ipapo mucharumbidza zita raJehovha Mwari wenyu, uyo akakuitirai zvishamiso. Vanhu vangu havachazonyadziswi zvakare. Ipapo muchazoziva kuti ndirimo muIsraeri, uye kuti ndini Jehovha Mwari wenyu, uye kuti hakuna mumwe. Vanhu vangu havachazonyadziswi zvakare. Uye shure kwaizvozvo ndichadururira mweya wangu pamusoro pavanhu vose. Vanakomana navanasikana venyu vachaprofita, vatana venyu vacharota hope, majaya enyu achaona zviratidzo. Kunyange pamusoro pavaranda vangu zvose, varume navakadzi, ndichadururira mweya wangu mumazuva iwayo. Ndicharatidza zvishamiso kudenga napanyika. Pachava neropa nomoto neshongwe dzoutsi. Zuva richashanduka rigova rima, uye mwedzi uchava ropa, zuva guru raJehovha rinotyisa risati rasvika. Uye ani naani achadana kuzita raJehovha achaponeswa, nokuti pagomo reZioni nomuJerusarema muchava noruponeso, sezvakataurwa naJehovha pakati pavanopunyuka avo vachadanwa naJehovha.
Joere, chitsauko chechitatu. Mumazuva iwayo napanguva iyoyo, kana ndichinge ndadzosa pfuma yeJudha neyeJerusarema, ndichaunganidza ndudzi dzose ndigoenda nadzo kumupata waJehoshafati. Ipapo ndichavatonga nokuda kwenhaka yangu, vanhu vangu vaIsraeri, nokuti vakaparadzira vanhu vangu pakati pendudzi uye vakagovana nyika yangu. Vakakanda mijenya pamusoro pavanhu vangu, vakatsinanisa vakomana nezvifeve, vakatengesa vanasikana kuti vagotenga waini yokuti vanwe. Zvino ndakakutadzirai chiiko, imi Tire neSidhoni, nemi matunhu ose eFiristia? Muri kundiripira chimwe chinhu chandakaita here? Zvino kana muchindiripira, ini ndichadzosera zvamakaita pamisoro yenyu chaiyo nokukurumidza chaizvo. Nokuti makatora sirivha negoridhe rangu, makatakurawo midziyo yangu yakanakisisa mukandoiisa kutemberi dzenyu. Makatengesa vanhu veJudha neveJerusarema kuvaGiriki kuti muvaendese kure. Tarirai, ini ndichavamutsa kubva kunzvimbo dzamakavatengesera, uye ndichadzosera pamisoro yenyu chaiyo zvamakaita. Ndichatengesa vanakomana navanasikana venyu kuvanhu veJudha, uye vachavatengesa kuvaShebha, rudzi rwuri kure. Jehovha ataura. Paridzai izvi kundudzi dzose. Gadzirirai hondo, mutsai varwi. Varwi vose ngavaswedere pedyo varwise.
Pfurai mapadza enyu muaite minondo, uye mapanga okuchekerera miti muaite mapfumo. Asina simba ngaati, “Ndine simba!” Uyai nokukurumidza, imi ndudzi dzose, kubva kumativi ose mugoungana ipapo. Haiwa Jehovha, burutsai varwi venyu. Ndudzi dzose ngadzimutswe, ngadziende kumupata waJehoshafati, nokuti ipapo ndipo pandichatonga ndudzi dzose kumativi ose enyika. Shandisai majeko enyu pakucheka, nokuti gohwo raibva. Uyai musvine mazambiringane tsoka dzenyu, nokuti chisviniro chazara uye zvirongo zvopfachukira. Uku ndiko kukura kwakaita uipi hwavo. Vazhinji zhinji, vazhinji zhinji vari mumupata wokutonga, nokuti zuva raJehovha rava pedyo mumupata wokutonga. Zuva nomwedzi zvichasviba uye nyeredzi dzichadzima. Jehovha achaomba paZioni uye achatinhira ari muJerusarema. Denga nenyika zvichadedera, asi Jehovha achava utiziro hwavanhu vake, nhare yavanhu veIsraeri. Ipapo muchaziva kuti ini Jehovha Mwari wenyu ndinogara muZioni, gomo rangu dzvene. Jerusarema richava dzvene, vatorwa havachazorirwisizve. Pazuva iroro makomo achachururuka waini itsva, uye zvikomo zvichayerera mukaka. Hova dzose dzomuJudha dzichayerera mvura, chitubu chichayerera chichibva muimba yaJehovha, uye chichadiridzira mupata wemimiunga. Asi Ijipiti ichava dongo, Edhomu ichava gwenga risina basa, nokuda kwokurwisa kwakaitwa vanhu veJudha vakateura ropa risina mhosva munyika yavo. MuJudha muchagara vanhu nokusingaperi, uye nomuJerusarema kusvikira kumarudzi ose. Mhosva yavo yeropa yandisina kuregerera, ndichairegerera, nokuti Jehovha anogara muZioni.